Rimwe gwetara muzare Angels vagerineo vaudza dare kuti hurumende yakatadza payakadzivirira mai Grace Mugabe kuti vasatongwa.
They would be able to extradite Mr. Mugabe back into South Africa to have her appear in court. If that doesn't happen, we will apply for a private prosecution and we will institute private prosecution.
Vachipa humbo hwavo muzvare Angels vati vanofara kuti pane matanho ave kutorwa.
I'm okay. I'm feeling positive. I don't know, you guys forgave for what you did to me, but I still feel like justice needs to be done. Then I'll get a support, hopefully, and then apologize. Because I feel like in her, I still doesn't see that what she did to me was wrong, and I wasn't really doing anything wrong.
Am I Zane Mwane? Awa vanomirira sangano recommission for gender equality vati mhosva dzekushungurudzwa kwemadzimai muSouth Africa dziri kuwanda. Naizvozvo matare edzimhosva anofanira kupa mutengo yakakodzera kupedza dambudziko iri. Vaenderera mberi vachiti vachaedza nepose pavanogona kuti dare ritore matanho akakodzera.
Violence against women in South Africa is very, very high. We need to make sure that we use the criminal justice to curb this violence. So we need to make sure that we follow this case and we want the justice to take its course. If we can get this case to go through, we will be teaching others a lesson.
Gurukota muSouth Africa panguva iyi amai Maete Ngowane Mashabane vakati vakatora danho iri nekuda kwekuti Zimbabwe inyika yakavakidzana neSouth Africa, uyewo zvaive zvisinei nechekuita nekuti amai Mugabe vaive munyika nemurume wavo panguva yakange ichiitwa musangano weSADC. Asi magweta amuzvare Angels anoti hurumende yakange isingafaniri kuita zvayakaita pana amai Mugabe. Nyaya iyi ichaenderera mberi zvakare mangwana apo dare richapa mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.